Inindini marvelous mhlanga nyahuye ndichitsi hei no misoro ye na uzedu zanasi chipiri zvita 5/2017. Hama dzevanhu vakafa mutsaona yakaitika kuchodocho dzinobatsirwa nemari inoita chiuru chemadhora pamunhu kuitira kuti vafi ava varadzikwe zvakanaka. Nhengo yeMDC inotungamirwa navamoge mutsvangirai vasettlement Chikwinya vanosungisa masoja anonzi ainetsa pamwe nekutyora kodzero dzevanhuwo zvavo mudunhu reMidlands. Vechidiki votaura pamusoro pedare remakurukota rava Emerson Munangagwa iro vanoti harina vechidiki. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa muHarare vanodzingwa nemapurisa nemasoja pasi pechirongwa cheOperation Restore Order icho chinonzi chiri kuitika mumaguta ose ari munyika. Muchirongwa cheLife Talk The Connection yevechidiki na8pm tiri kutarisa dare remakurukota rakatoreswa mhiko nemutungamiri wenyika nezuro iro vechidiki vanoti havana anovamirira vechidiki mudaro iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am uye na2pm nechirongwa chamagaro ziva cha7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Nasi pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei pafacebook page yedu yevoa shona tichange tiri kutarisa zviri kuitika kune avo vanotengesa mumigwagwa mumadhorobha akasiyana-siyana. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.